Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chivabvu 30 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamiriri vemakambani akawanda anosanganisira ekunze kwenyika vanoungana muBulawayo pamusangano wekuziya kumutsiridzwa kwekambani yeNational Railways of Zimbabwe.
Sangano revashandi reZCTU rinoti harisi kufara nenhaurirano dzesocial contract richiti hurumende yavaMugabe haisi yekuvimba nayo.
Nengo yezano PF vaNelson Glovo vanoitwa gamba renyika richaradzikwa kuHeroseka muHarare nemugovera.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vamiriri vemakambani akawanda anosanganisira ekunze kwenyika vaungana nhasi muBulawayo pamusangano wekuziya kumutsiridzwa kwekambani yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ. Kunyange hazvo vachibvuma kuti kambani iyi yakatarisana nematambudziko makukutu, vakuru vakuru pamwe nevashandi veNRZ vanoti vanovimba kuti urongwa hwekumutsiridzwa kwekambani iyi huchabudirira. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro webhodhi reNRZ Valari Mavhima vabvuma kuti kambani yakatarisana nematambudziko akawanda. Vati mamwe ematambudziko aya anosanganisira kutadza kutakura zvinhu zvakawanda nekuda kwekufamira zvakanaka kwehupfumi munyika uye kuya nenjanji nezvitima zvachembera. VaMavhima vaudza Studio 7 kuti kambani yeNRZ yakakosha zvikuru munyika, vakati vari kufara nekubvuma kwakaita hurumende urongwa hwekuti kambani imutsurudzwe, vachitiwo vanotarisira kuti urongwa uhwu huchabudirira.
Haisi tafara chaizvo nouwandu hwavanhu vauya vachida kuti vaive vanopindawo muurongwa hwokugadzirisa kambani yedu yeNational Railways of Zimbabwe. Tinovimba kuti zvikabudirira tichaona njanji nezvitima zvichifamba zvakawanda chaizvo, uye kusumukawo kweekonomi kuchabatsira kuti zvitima zviwane basa rokutakura zvinhu zvakawanda.
Pamubvunzo wekuti havaone here urongwa uhwu huchizokundikana nekuda kwekupindira kwezvematongerwo enyika, vaMavhima vabvuma dambudziko iri asi vati vanotarisira kuti urongwa uhwu huchabudirira.
Dzimwe dzenguva zvinhu zvaiitwa vanhu vangadai vasina kunyatsotaurirana zvakanaka ari mabazi ehurumende akasiyana-siyana. Isu seNRZ takaenda kwakasiyana-siyana, kuministry kwedu, kuministry kwefinance, kuattorney general's office, office of the president and cabinet, tichivatsanangura kuti ndo zvatiroda kuita izvi. Takasvika pachitanho chokuti tava nedhokumendi redu negwaro redu, takaenda takati ndo zvatinofunga kuti tingaita kusimudzira NRZ. Magwaro akatorwa akaendeswa kucabhineti, cabhineti ikagarawo ukaendesa kumadifferent committees ayo akasiyana-siyana, vose vakabvuma kuti hongu iyi ndo nzira yatinoona yakakwana ingaita kuti NRZ ive inosumuka. Saka ndovimba kuti kutaurirana kwese kwaiitika uku vanhu vaane pfungwa dzimwe chete.
Nekuda kwebasa ravo rekutakura zvinhu zvinorema zvakawanda panguva imwe chete, kambani yeNRZ ndeimwe yemakambani makuru uye akakosha munyika. Asi kusashanda zvakanaka kwekambani iyi kwasiya vashandi vakawanda vachirasikirwa nemabasa uye vamwe vachishanda vasingawane mari yavo yemuhoro kwemwedzi yakawanda. Pari zvino kambani yeNRZ ine chikwereti chinodarika madhora mamiriyoni makumi mapfumbamwe kuvashandi. Mukuru weZimbabwe Railways Artisans Union vaEdmore Africa vati vashandi vari kufarawo neurongwa hwekumutsurudza kambani iyi, vakatiwo itarisiro yavo kuti urongwa uhwu hauzogumire munzira sezvakaitika pakuda kumutsurudzwa kwekambani yeZisco Steel.
inoratidza kuti ine direction iri nani, hopefully it won't go the way zvakaita kuzisko, because kwakatomboitwa mabira ekupembera vanhu vakatombohora, then suddenly it went up in flames. We hope nothing will happen. Tichaita kuti suddenly bora ringoenda musango.
VaAfrica vabvuma kuti vashandi vari kuziviswa zvose zviri kuitika paurongwa hwekumutsurudzwa kwekambani iyi. Vakati vanotarisira kuti chikwereti chevashandi chichabhadharwa sekuvimbisa kuvakuru vakuru vekambani iyi.
Pari zvino panga pasina garanti yakadaro, but ndozvatiri kushuvira kuti zviitike. If pakauya restructuring isinga involve kuwana kwedu mari yedu, hapana zvinji zvatinenge tawana panyaya iyi.
NRZ yaive nevashandi vaisvika zviuru zvisere muna 2008, asi huori nekutadza kufambisa zvakanaka mabasa mukambani iyi kwaita kuti zvinhu zviipe, izvo zvakasiya kambani iyi ine vashandi vangangosvika zviuru zvina. Nekuomerwa nezvinhu, NRZ gore rino yakati ichagumura vanhu vanosvika zviuru zviviri kuitira kuti ikwanise kubhadhara vashandi vayo pamwe nekuita basa rayo. Nyanzvi munyaya dzemabasa nehupfumi uye vari murongi wemabasa musangano reCenter for Public Engagement vaAlfred Ncube vati kumutsurudzwa kweNRZ kunofanirwa kuitwa nekukasika, sezvo kambani yakakosha zvikuru mune zveupfumi hwenyika uye kuitira kuti ibhadhare vashandi vayo. Musangano waitwa nhasi wapindwa nevemabhizinisi makumi mashanu nematatu kusanganisira vekuChina, Malaysia, South Africa pamwe nevemuZimbabwe, uye urongwa hwekusarudzwa kwekambani ichasima mari muNRZ Z uchapera musi wa 4 chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishala.
Sangano revashandi reZCTU rinoti harizi kufara nenhaurirano dzesocial contract kana kuti dzechibvumirano chemushandira pamwe pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi, richiti hurumende yava Robert Mugabe haina kuvimbika. Munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo vanoti chikuru chinoita kuti vasanyasofara ndechekuti aka akasike kutanga mapoka matatu aya achiedza kuita hurukuro dzakadai asi pasina pundutso inobuda. Vanoti chikuru chiri kudzosera kumashure nyaya yenhaurirano ndechekuti upfumi hwenyika hwaparara uye nyaya vezvematongerwo enyika havanawo kuzvipira.
Zvinonzi hurumende yaida kuti chibvumirano ichi chinge chanyoreranwa gore rapera muna zvita, asi vamiriri vevashandi vakati vakanga vasati vapiwa mvumo yekusaina nevavanomirira. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Svondo rapera, mapoka matatu aya akasangana pasi petripartite negotiating forum, apo pakazoviriranwa kuti patange paongororwa kuti zvimwe zvibvumirano zvakamboitwa kare zvakabereka michero here kana kuti kwete. VaMoyo vanoti nekuda kwezvose izvi sangano ravo harisi kuzosaina gwaro iri pasati pagadziriswa zvematongerwo enyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hatisi kufara nazvo nenyaya yekuti haisi kwekutanga kuva tichikurukura senyika kana kuti semapartners. Hatisi kuona zvinyuwani kana munhu achitaura nenyaya yemuchato. I think patina anofanira kutobvunza kuti munhu chaiye here uyu ndikachadza naye, nezuro kwacho anga chindirova, nezuro kwacho andirima chikafu. Ndingaita muchato nemunhu akadaro here? Munhu asingatedzeri zvatinenge tatenderana. Saka isusu sevashandi hatisi kuona kuti zvakatokosha kuti titaure nyaya yesocial contract iyo zvino. Hakuratidzi kuti tingava nevanhu vematongero enyika vane chido chokuti zvinenge zvatenderwana zvinofanira kuva zvichitedzerwa.
Saka kana makaa musiri kupinda muurongwa ihwohwu, hazvikanganisi here kumutsurudzwa kuri kuda kuitwa upfumi hwenyika pamwe nekuwaniswa kwemabasa kuvashandi?
Kwete, kwete nenyaya yekuti patakaita hurukuro dzakafanana neidzodzo nguva yakapfuura, hapana chimwe chete chakateedzerwa. Saka hatisi kuona kuti pane zvichabuda ipapo, asi hatisi kubva panegotiating table. Zvataita manje isisi ndezvekuti tati kuhurumende ngati tarisei magwaro kange takasainirana nguva yapfuura tione kuti ndekupi kwacho patakarasika.
Maifanira kunge muchipedza nhaurirano dzesocial contract riini?
Hurumende yaita chibvumirano ichi muna December gore rakapera. Raiva haisi nyaya yekusainirana sasa, haisi nyaya yepepa, inyaya yezvido. Saka nguva yese vaingoti ngatisainirane pasi esocial contract. Isiti kuti social contract is more than a piece of paper.
Vanga vari munyori mukuru wezcityu vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7.
Mamwe madzimai ekumasvingo anoti atotanga kupindwa nekutya kuti sarudzo dzegore rinouya dzinogona kuita mhirizhonga yakawanda ichavakanganisa. Gandre Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nhasi mudhorobha remasvingo, madzimai abva kunzvimbo dzakasiyana siyana ati nyaya dzekutyidzirana dzatotanga nekudaro mhirizhonga inogona kukanganisa kuitwa kwesarudzo dzakanaka gore rinouya. Madzimai aya atizve mashoko ari kubuda mudunhu ravo ndeyekuti ZANU-PF yatotanga kudzidzisa vechidiki mhirizhonga uye madzishe nemasabhuku mumaruwa atotanga kutyidzira vanhu. Mumwe mudzimai apinda mumusangano wanhasi amai sungano zvarabwanashe vati vari kuona ropa richideuka gore rinouya sezvo ZANU-PF yavhundutswa nemubatanidzo wemasangano anopikisa uri kurongwa.
Isu semadzimai tiri kuona kuti 2018 ichange ine mhirizhonga yakatoipa nokuti pane hondo yakasimba pakuti vari kuona kuti hurumende iripo ingangogona kutsvedza. Saka semadzimai tinoafektwa nokuti vana vedu ndovanotorwa vachiendeswa kunoshandiswa, vana baba, isu vana mai tisite tine dambudziko rakawanda mukati mekurarama. Saka tine tozvityira izvozvi nokuti mukugarisana chaiko takutoona kuti kugara kwataa tichiita tisati tava muelection zvaakutochinja nokuti vavakidzani vetetinavo tetiri opposition neruling. Saka une wava kutoona kuti zvaakutosiyana nenyaya dzekuti mataurirwo ari kuitwa kumapato ane achitaurika kusei.
Nhengo yemdct inogara kwamucheke mumasvingo amai Patricia Ngezi vatiwo mhirizhonga yegore rinouya inogona kuwedzera sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZANU-PF. Asi nhengo yeZANU-PF amai Titi Mudhumo avo vaive murwi werusungunuko munguva yehondo varamba mashoko emhirizhonga vachiti bato ravo riri kuzopinda mutsaradzo murunyararo.
Isusu hatikonzeri mhirizhonga semaovhetreni kana mafreedom fighters hatikonzeri mhirizhonga. Takatarisana nemaelection egore rinouya tinotarisira kubudirira kwakanaka kuti vanhu vachavhota murunyararo pasina anorwisana kana kuudza vana vedu kuti vandopota vachirwisana nevanhu kana kukuvadza vanhu kana kuuraya vanhu. Zvinokonzera kuzoti vana vedu vanogona kukuvadzwa vari ivo. Saka tinotarisira runyararo kuti vana vedu vabudirire pamaelection awa tese pamwe chete takamiririra pati yangu yeZANU-PF.
Vamwe vataura vati mhirizhonga inogona kuitika sezvo yakatotanga muZANU-PF apo vatsigiri vayo vakarakasana kubhula wayo masondo mashoma apfuura. Musangano wanhasi wanga wakarongwa nesangano reHeal Zimbabwe Trust uine chinangwa chekuti vanhu vataure pamusoro pekodzero dzavo uye kugara murunyararo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vakave meya wemutema wekutanga weguta reBulawayo vaNelson Lovu vaitwa gamba renyika. Mashoko aya aburitswa nemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaIgnatius Chombo. Izvi zvinoreva kuti vanhu Lovu vakashaya nezuro mambakwedza vachavigirwa kuHeroes Acre muHarare nemusi wemugovera. Vanhu Lovu vaive nhengo yebato rezapu risati rabatana neZANU-PF mugore ra1987 uye ndo vakave meya wechitema wekutanga weguta reBulawayo uye vakagara pachinzvimbo ichi kubva mugore ra1981 kusvika muna 1985 apo pavakazove mumiriri wensiza mudare reparamende. Vanhu Lovu vakambosungwa munguva yerudhisha nekuda kwezvematongerwo enyika. Vasiya mudzimai wavo Tokozile, vana vaviri pamwe nevazukuru vane chitsama.
makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
Mabambu maviri akaduka mumigwagwa yeguta guru muIraq aduka mumigwagwa yeguta guru remuIraq nhasi mangwanani uye auraya vanhu makumi maviri nevanomwe uye vazhinji vakakuwadzwa bambu rekutanga raduka panotengeswa zvekudya mudunhu reKarada rikauraya vanhu gumi nevatanhatu uye vanhu makumi manomwe nevashanu vakakuwadzwa
Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti nyaya yekuwanda kwemaroadblocks migwagwa yezimbabwe yavakonzera kuti nyika irasikirwe nemari zhinji bazi rinoona nezvemitengo nemamiriro eupfumi rezimstats rinoti vashanyi munyika yezimbabwe vanoti nyaya yemaroadblocks inyaya inoita kuti vabude muzimbabwe vaine kugunun'una kwakanyanya gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vawalter muzembi vanoti mapurisa anofanira kudzikisa uwandu hwemaroadblocks mumigwagwa sezvo zviri kukanganisa zvakanyanya kushanyirwa kwenyika ko chii chinopa kuti mapurisa aite mavhu nemarara mumigwagwa vaimbova gurukota rezveupfumi uye vachitungamira bato repeople's democratic party vatendai biti vanoti inyaya yehuori
maroadblock ari kuitika ya huori zanu nachihuri vaitaiya inonzi pachirungu the commodification of policing nekuti hurumende haina mari china masa haana mari mapurisa akunzi chizvitsvagirai mari budget yavakapiwa nachihuri mapurisa aya vhise ichavikwa ibudget ye $59 million so mapurisa ari kusenza mumugwagwa meme achitsvaga mari
asi mukuru wemapurisa police commissioner general vaaugustine chihuri vakaudza komiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika kuti uwandu hwemaroadblocks hausi kuzoderedzwa kunyange vakatenda kuti pane mamwe mapurisa ari kuita zveuori mumigwagwa vachihuri vanotiwo vamwe vedzimotokari ndivo vanoda kupa mapurisa chioko muhomwe mashoko aya anombotaurwawo nemutauriri wemapurisa chief superintendent paul nyati
nyaya yechoko muhomwe ndeye vanhu vaviri anopa neanotora isusu mutemo wedu semapurisa tinosunga vese vanoita choko mhomwe angari mupurisa angave munhuwo zvake angave muzvina bhizinisi saka toda kuyambira veruzhinji kana vachifamba mumigwagwa ngavafambe nemotokari dzinofanira kunge dzichifamba mumugwagwa dzine zvakakwana dzisina zvipomerwa ende kana motokari yako yakanaka ine zvinhu zvakakwana sei uchida kuzobhadhara choko mhomwe
vabiti vanoti imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti mapurisa haasi kuendesa mari inobhadharwa nevanhu kuhomwe yehurumende sezvinodiwa nebumbiro remitemo
pekutanga pakatanga chirongwa ichi anga ari mazuva ai hyperinflation when it became clear kuti central government haichakwanisa kuti isapote mapazi ehurumende akawanda mapazi akafanana potras akafanana nemapurisa vakapiwa mvumo iyoyo but that should have been temporary nekuti bumbiro remutemo ratinaro musection 302 to 305 rota rota tine consolidated revenue fund ende mari yese inowanikwa muno muzimbabwe inofanira kuenda kudura iroriro
gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vaignatius chombo vakati vaizotaurira mapurisa kuti aderedze uwandu hwemaroadblocks kuita imwe chete pamakiromita gumi asi mukuru wehospitality association of zimbabwe vageorge manyumwa vanoti mapurisa haasi kuteedzera kurudziro yavachombo vaimbotungamira sangano rezimbabwe national chamber of commerce uye vari muzvina bhizimisi valaxon zembe vanotiwo kuita bhizimisi munyika kuri kukanganiswa zvakanyanya nemapurisa akazara mumigwagwa
maroadblock amugwagwa pari zvino izvi akawandisa zvikurusa zvekuti akukonzera rimwe dambudziko raakuitika munyaya dzezvekufambisa kweupfumi iye zvino izvi vanhu vaakutofanira kutoisa mari padivi yekubhadhara mumaroadblock
asi tabvunza vazembe kuti nyaya yekuda kuita bhizimisi ingakanganise here nyaya iri kutaurwa nemapurisa yekuchengetedza nyika
maroadblock esecurity maroadblock anoda kuona kuti mota dzakanaka here maroadblock anokurudzirwa ndaitika dzokera paitika kare paya pekuti kana dai mota yemunhu ikaonekwa isina kuita zvakanakanaka inobva yanzi ngaimire padivi ngaiwe itorwe nevanotora kugadzira mota yacho. Asi iye zvinezvi zviri kuitika ndezvekuti kunonzi bhadhara.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika dzinoti maroadblocks ari muZimbabwe anoonekwa kunyika dzine hondo chete.
Vagari vekwaMutare vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemapurisa panyaya dzekubiwa pamwe nekupambwa kwevana vadiki munzvimbo dzakaita sedanga mvura, Chikanga neHope House. Mutoro wedu Naloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vagari ava vanoti vachanoratidzira pamusinda wemapurisa muguta reMutare, paMutare Central Police Station uye nekudanga mvura uko kuri kunyanya kuitika nyaya idzi, senzira yekubudisa zvinyunyuto zvavo nemabatirwo ari kuitwa nyaya idzi kusiri kuvagutsa. Vana vangangosvika 12 vakapunyuka mumwedzi mitatu yapfuura mushure mekubiwa ukuwo vaviri vakatsakatika. Muzvare Talendi Majeza, mumwe wevagari vemaMutare mumusha wedanga mvura. Muzvare Majeza vanoti vagari vari kutoronga kubatana kuti vaite chisungo chekuenda kumakamba emapurisa nenyunyuto iyi.
Inini hauda kamira wabereki wemu-14 ka. Saka isongo zvoto gaso wagari apana patisa toti nyaya ibude kati isuka taona kuti vana vadini varubiwa. Demonstration police inofanira kuti open to us isusu ghetto. Because demonstration haichatanga kuti apa police ngavatipe kana vachida kuti neighborhood watch. Tichiwacha hedwana vanotsvaka genga kana kuti timu rinoperekedza vana kuchikoro neighborhood watch. Wasi matosa wanda.
Amai Winnie Maera vanogara muarea 14 mumusha wedanga mvura vanoti chiri kuvarwadza inyaya yekubiwa kwemwana svondo rino Shamen Machia akazvike kutanga asi pasina vanhu vari kusungwa kana kubatwa nemhosva vachizopika.
Isusu hatitozivi because akasike kutanga kuti muraini medu mufambiwe vanhu vachitsvaga vana. Pakamboita futi vamwe vakadzi vatisina kunzwisisa vaingotenderera muraini medu. Hatina kuvanzwisisa. Inini mwana wangu firstborn ndiye akatombobata futi mwana weiwawa. Akuda kutorwa futi ndobva ashedza because talent uya uone mwana akuenda nevanhu vatisingazivi. Saka hatisi kutombonzwisisa muraini medu kuti chii chiruda kuedza kuitika because vanhu ivo vari kuramba vachitenderera muraini medu.
Mumwe mugari wemumusha uyu amai Ellen Jindu vanoti zvave kutotyisa kurega vana vadiki vachienda kuchikoro vega uye kudzokera kudzimba pachavo nekuda kwezviitiko izvi.
Inini handidi kunyepera, inini ndakamirira danga mvura yese ndarwadziwa komana. Vanhu imimi muri kuvanhu vari kutuma vanhu guba ava ka. Inini ndakumbira kuti vakadzi uyu anzi abawika ndanyatsokumira apa vanhu vari kunze votaura vanhu vatinyatsoziva kuti musoro wenyaya nekuti kungoendeswa kwaitwa kuga hatichazivi kuti zviri kufambiswa sei. Nyayawo yacho iri kutsekiswa sei. Vanhu vese mudanga mvura vabereki ngatiungane ngatigare pasi titare kana nekavai sanorwadzwana kuzvara vakomana kuzvara hesiya kunorwadza.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa mudunhu reManicaland kuti tinzwe pamire mapurisa panyaya iyi. Asi mumwe mupurisa anoziva zviri kuitika uyo aramba kudomwa nezita rake sezvo asingabvumirwi kutaura nevatori venhau ati vane nyaya dzinodarika 10 dzekubiwa kwevana dzichiri kuferefetwa dzakaitika kudanga mvura Chikanga Hope House uye nekusa kubva. Vakurudzira vabereki kuti vasarege vana vadiki vachienda viga kuchikoro kana kuvasiya vachitambira panzvimbo dzakavandika uye kuvatsiura kuti vasafambe kana kutakurwa nevanhu vasiri hama dzavo uye vavasingazivi. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Munhau dzemitambo, Premier Soccer League yayambira Highlanders kuti inofanira kugadzirisa nyaya yemhirizhonga zvinhu zvisati zvaipisisa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wePremier Soccer League muzvare kudzaibare vati maitiro evateveri veHighlanders ari kukanganisa kwete zita ravo chete asi renhabvu munyika vachiti ivo vebhosvo vanofanira kugadzirisa maitiro avo zvinhu zvisati zvaipisisa. Mutsamba yavatenderedza kuvatori venhau muzvare Bare vati veHighlanders vanofanira kutora matanho akasimba mukupedza dambudziko guru rapinda mumba mavo iro rapa zita rakaipa kunabvu munyika. Izvi zvinotevera bongozozo yakaitwa nevatsigiri veHighlanders mukupera kwesvondo iyo yakakonzera kumiswa kwemutambo wavo neFC Platinum apo zvikwata zviri izvi zvaive zviri mangange 1-1 uyezve mutambo wave kupera. Nemhaka iyi, Highlanders yadaidzwa zvekare pamberi pedare rePremier Soccer League musi wa 6/10 ichipomerwa mhosva yokukanganisa mafambiro emitambo akanaka. Highlanders iri pamberi pedare regungano iri zvekare nemhaka yekukonzeresa kumiswa kwemutambo wavo neDynamos uyo wakamiswa vateveri vechikwata ichi vakanda zvinokuvadza munhandare zvikwata izvi zviri mangange zvekare 1-1. Kunyange hazvo nyaya iyi yaive pamberi pedare nechipiri svondo rapera, vari kuongorora nyaya iyi havasati vabuda nemutongo. Highlanders yakaramba kuti vatsigiri venhabvu vakakonzeresa nyonga nyonga pamutambo uyu havasi vavo. Iko zvino chikwata ichi chiri kukandira mhosva kumapurisa ayo vanoti haana kudzimura moto sezvavaifanira kuita, vachiwedzera ivo kuti vabati vepembe havasi kuridzira chikwata ichi sezvavanofanira kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mochirongwa chevechidiki chethe connection nasi tiri kutarisa mirizhonga yava kunyanya kuitika mazuva ano mumutambo wenhabvu, zvikuru sei kana kuchitamba chikwata cheHighlanders. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni mutungamiri Nkomo.
Zvinotomboenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevateereri vedu paFacebook.
Panyaya yekuti mufundisi akarota rufu rwavaMugabe, Pastor Philip Mugadza, voendeswa kuConstitutional Court paFacebook page RevOA Shona, Jivat Saunyama anoti panga pasina zvapo chakaipa pakurota, uye murume uyu haana mhosva. There should be freedom of speech munyika yakasununguka, yekutaura zvaunoda usingamiswe mudare remhosva. Alice Musandirire anoti hapana munhu anoziya kufa kwemunhu, Mwari ndiye anoziva zuva, gore, mwedzi. Saka vamufundisi musadaro, kana imi hamuzivi rufu rwenyu kuti muchafa rini, munhu uyu achafa kana nguva yake yakwana. Manru akabendiwo anoti ivo vamufundisi vacho vanoshaya zvokuita, ko kungosiyana nazvo hehe, vamugabe vanofa musi wakati, ko pane akanzi haafi here? Manje muchapera kusungwa gore rino muchisiya shoko ranyadenga. Imi makatarisana nezvisina basa. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei panga pana mukoma Lameki Makwira Miti. Pane anyoro tips chin case that I love you mukoma Lameki. Tere zvakare nechishano apo tichaedza zvekubata mukoma Lameki. Kana musati mafarira Facebook page RevOA Shona, manyai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mojanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Sezo nguwa edia pera, regaiti mbotarisa misuru inao shakari.
Vamiriri vema kambana akawanda anasanga nisirae kunze kwenyika, vanoungana muBulawayo pamusangano wekuzeya kumutsiridzwa kwekambani yeNational Railways of Zimbabwe.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti harisi kufara nenhaurirano dzesocial contract, richiti hurumende yavaMugabe haisi yekuvimba nayo.
Nengo yeZANU-PF vanaisondlovu vanoitwa gamba renyika richaradzikwa kuirozeka muHarare nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.